Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzedu zanasi chitatu kukazi 5-2020. Zano PF ino misa kwe goreri umwe chete nengo zayo ze chidiki wa Louis Matutu na wa Godfrey Senengamo chichitevera kukupomera uori kwa kaita waviri awa wa mwewa kuru wa kuru muzano PF kusanganisira mkuru wesa kunda Holdings wakuda kwa asheta gwirei. Nyaye kunzwa chikumbiro chekuti Muzare Mary Mbaiwa vapi we mkana kubvisa mari yechibatiso pamhosva yekurova mushandi wavo yonzwika mudare nemusi wechishanu. Mutevedzeri womutungamiri wenyika vati Constantine Chiwenga vanobudirira mudare kuti mudzimai wavo wavari kurambana naye Muzvare Mary Mbaiwa vasagare pamba yavo yekuBolodel Brook. Dare resenete remuAmerica rotarisirwa kupa mutongo waro nhasi pamhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu kushurugwi. Muchirongwa cheLife Talk naHCM tiri kutarisa zviri kuitika kunze kwenyika zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.